Let's do it. Let's do it. Me tired.
Let's do it. Let's do it. Let's do it.
Me tired. Let's do it.
Let's do it. Let's do it.
But in my chains are going to hold it back, hold it back. But in my chains are going to hold it back, do it. Hey. But in my chains are going to hold it back, relax. Just let it go, go to make a plan. Uri munyikadzino wabvazino nomwalini ingava kabachino uri heroes namasine. He will make a plan, washaya kana one. Stop stressing dog, God is getting it done, done, done. Don't do it, just don't do it if you know it's gonna hurt you. Live a life of virtue, sana mida, 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 tea dia, buda zia. Adinga zie pani breakthrough, marabida henyu, funza vachidenyu. Danyero wakapona ari mkomba utosiwa ari mpenyu. Pangwe ndezwe kwenyu, ndokwata kuita menyu. Sometimes I cannot let you throw me in the lion's den. Zandi daro man, I want in a narrow man. Ndika potsa kechipiri, kechitatu ndinopinda. Ndopinda nemachinda, kuchikeita kashanda. Ngadirinde munda, diribaranda kinte kunda. Nyangwe mkandiponda, rova imakawanda. Nejumba remaronda, undudza na mapedza. Njaramba ndakatenza, andidi zvinondinetsa. Abana chakaringana, ndina kana mbijana. Ukwana mkana tiza, mans kuti usadzoke. Cause it's a journey, see the learning, Sammy Parish. I heard you was an addict, of course there was blindness. Blindedness renyika, pambonoka jibilika. Asi ndinopika, nchavaka adeka, ndirindeka mchindiseka. Nereka, nereka, zvandikadima zvichabereka. Ende mturo ndikabereka, handizivi uchareruka. Ndikauraya ndopepuka, hondo yamaruka, zvimundisiye. I want the first place, could you put me in the first place with no stress. Ya Agnes, zvandikandira muwilderness. Zvandendesa, pachekerere munhu wese. Achandiketa, madepa zari kulita. Diluting all the culture, busabiga rigalia. Gangsta rekwa Jesu, wano team garatia. Mafambo chakubvunza, wako wano namata muchi garazia. Taura patazia, daidzira. Mwari webinana, aiwa zvekutadza ndichada. Deny, wangu weminana, I want sfutzo kira kwandabva. Plus futi ndika tsogera ndinofa. Daidzira, 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 daidzira. Ndimwari weminana.